Tangovaona vachiita zvavanowanzoita mazuva ese zvokungotaidza ruzivo rushoma.
Asi kavari kupomera bato renyere ZANU-PF mhosva yekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo dzainge dzabudirira musarudzo yemuna Nyamavhuvhu.
Kunoitika madecisions iwavo, mamwe anoitika kumacourts, mamwe anoitika kumapolitical parties kwavo ikoko. Voda kuuya kuzokanganisa maoperations anenge achiitwa muparamendi. Kana totoenda muparamendi kuti munhu akunzi achiitwa sworn in semember of parliament, tatopedza zvose. Kana kwaiva kukambena tingadai takatoita tikavarira kuti weda ahwine. Kana tanga tine challenge yatinayo kucourt, tingadai takadana maloya anoruzivo ruzhinji akandomirira chido chedu. Saka zvese izvozvo zvinenge zvapera, tasvika pastage zvino yokuti tiswee in.
Ko sei tazoona mapurisa achipindira apa?
Every member of parliament, whether umwe ari kune imwe political party, umwe ari kune imwe, tinotarisirwa nomutemo namastanding orders and rules kuti tiremekedze every member of parliament. Saka kana munhu auya kuzogadzwa, kana tiine zvichemo zvedu, tinoenda kumatare. Ngatisiyane neari kugadzwa, nokuti uyu apinda kuta member of parliament achishandisa the same process yakashandiswawo kuti vehwini.
Munorevei apa?
Wakatohwinawo vamwe vachitokomplaina vachiti ndabirwa kana kuti wapinda uyu ndangadai ndamudya dei vazhinji vangu vanga varipo, but wakatopinda nokuti nguva yacho ndomusi uyu ndiye wakanga aina vanhu vazhinji. Saka we should not see members of parliament vachitaridza that level of ignorance. Very embarrassing. I was very embarrassed to see level of honorable members vachibehave nenzira isiri iyo.